Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, January 31st, 2020. And this is Live Talk. I'm Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about the coronavirus.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can reach us for English at www.voazimbabwe.com. For Shona, go to www.voashona.com. And for Ndebele, visit www.voandebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the coronavirus.
China says it has nearly 10,000 confirmed cases of the coronavirus, which has caused 213 deaths in China, where it emerged late last year. The World Health Organization says the worldwide spread of the virus is a global health emergency as well as an extraordinary event requiring a coordinated effort and international response.
Zimbabwe is among nations that are monitoring the situation and screening those arriving in the country. Several countries have recorded some cases of the virus.
And Britain reported its first confirmed cases Friday. India and the Philippines have also confirmed their first cases, joining a growing list that includes Australia, Canada, Finland, Germany, Hong Kong, Japan, America, Nepal, Singapore, South Korea, Thailand, the United Arab Emirates, and Vietnam.
According to some reports, the infection is difficult to spot and stop because only an estimated 1 in 5 cases will result in severe symptoms, which means people can spread the infection without having any symptoms or without knowing that they have the infection.
Please note that we are live streaming on all our Facebook pages, so please visit VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7 so you can join in the conversation right now. And as you know, we want to hear your views on the issue.
I-virus leyo kanye ngazani yamemetheka okunye okumangalisayo. Kulabantu abaningi kanye ngazani sebebanjwe umkhuhlane lo. Abafika 10,000 kwele China. Kuzokuthi kwamanye amazwe bakhona lapha lalaphaya, njalo lakhona pemelika lapha esikhona. Sizokuthiwa ke bakhona sebebanjwe bele sifo lesi. Kukanye ngazani siyahlupha okunye okumangalisayo, njalo umuntu lakho ukuthi abe lakho kodwa engakwazi, njalo bese thelela abanye abantu. So ke eZimbabwe khona ngale lakho bazama ukuthi bekuvikele konke lokhu ngokuthi abantu abafika elizweni ba-checkwe kuhle kuhle, bakhangkhangelwe, bahlolisiswe, babe sebelandelwa ngesikhathi esithize. So ke I talked to Dr. Alex Kasasira, the WHO country representative in Zimbabwe. Let's hear what he said about the coronavirus down there in Zimbabwe.
These are people who have come to Zimbabwe in the recent days from countries where there is confirmed coronavirus transmission. So when they come to the points of entry and the surveillance form, and they indicate that they have come from any of the infected countries, they are recorded and they are followed up, they are monitored by a health worker every day to see whether they develop any symptoms. None of the people from the infected countries has arrived in Zimbabwe with symptoms, but they are just documented and they are followed up every day for 14 days. As we know, the recommendation is that anybody that could be harboring the infection without having signs for as long as 14 days. So they are followed up for 14 days and the expectation is after the 14 days, if they have not developed any symptoms, then they no longer need to be followed up. So they do not meet the criteria to be called suspect cases.
So which countries are they coming from?
The vast majority are coming from China, but as you know, there are about 18 countries, some in Asia, some in North America, in Europe, that have confirmed cases. So anybody coming from any country with confirmed cases is followed up.
Are you happy with the way Zimbabwe is actually handling this issue of the coronavirus at ports of entry?
So Zimbabwe has implemented the initial recommendations that WHO has given.
That is the WHO country representative is in Zimbabwe, Dr. Alex Kwasasira. We are hearing from him there. Ikhuluma ke ngokuthi kukhanyangazani ke kulabantu ke ababuyile kwele Zimbabwe abavela endaweni lapho kule coronavirus khona. So uthi hayi abantu laba abatshengiseli ukuthi bala umkhuhlane lowo, kodwa babalandelela ukuthi bebonte ukuhamba njani. Mabulasi.
Kuneyawo vachangobva kupinda muchirongwa. Aiwati nokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Nhasi tiri kutarisa chirwere charura pasi rose, asi chakatanga icho muchina checoronavirus. Tiri kunzwa isu kuti pane nyika pari zvino dzimwewo besides China dziri kunzi idzo chirwere ichi chawanikwa munyika idzodzo. Asi kuchina ndo kune vazhinji vakabatwa nechirwere ichi uyezve vamwe vakatowanikwa vachishaya. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kukurukura ipo pano. Munoziva sekuziva kuti Zimbabwe ine vazhinji zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuchina vari kushanda, vamwe vari kudzidza, vamwe vari kuitawo zvimwe zvakasiyana siyana. Takaona mutevedzeri wemutungamiri wenyika Eva Constantino Chiwenga vachienda ivo kunorapwa ikoko kuChina, vakadzoka ivo mwedzi yapfuura. Asi nhasi tichange tiri kutarisa kuti chirwere ichi chamira sei pari zvino, uyezve Zimbabwe yakagadzirira here kuti iwanikwe iyo ichizowanikwa ichirapa kana kuti kubatsira avo vangange vanzi vabatwa nechirwere ichi. Asi ndaita ini hurukuro nemumwe musikana anogara iye kuChina, muzvare Samantha Sibanda, vanga vari kutaura ivo zviri kuitika ikoko kuChina kune vagari vanobva kunyika dzakasiyana siyana dzinosanganisira Zimbabwe nevo vagari vemuChina. Vari kuti ivo kwemavhiki maviri apfuura havasati vabuda mudzimba mavo, vari kutotaurwa ivo kuti haubudi mumba, unogara mumba, uyezve vari kuti chikafu nezvimwewo zvaakunetsa nekuti vakange vasina kutaurirwa kuti vacharambwe vakabatwa mumba, nekuti vari kuti ivo vanhu vakabuda vanogona kunge vachizoenda vachipararira chirwere ichochi. Saka regai tinzwe hurukuro yandaita namuzvare Samantha Sibanda vari muBeijing kuChina. Tinzwe kuti vari kuti kwakamira sei pari zvino.
Ini ndinogara kuBeijing. Zvandanga taura pari zvino ndezvekuti kutaura chokwadi handizvimboziva zviri kuitika kunze, nokuti takavharirwa tiri palockdown. Saka hatisi kubvumidzwa kubuda mudzimba. Like unogona kubuda mumba mako not tend repaunogara. Kumabasa vanhu havasi kuenda, takanzi tisadzoke kumabasa. Saka kumabasa hakuna munhu ari kuenda kumabasa. Takapiwa date roro 17 kuti pamundowo patichadzokera kumabasa, zvichireva kuti tinotagara mwedzi wese tisiri kuenda kumabasa. Kuzvikoro zvakangofananawo, zvikoro zvakavharwa, makampani ose akavharwa, hapana vanhu vari kuenda kumabasa. Saka vanhu vari kudzimba. Ofuchi kune ito tumashop tutukutuku ito tunenge tulimo, maybe you know, pama building tuma grosa tutukutuku tunenge tulipama ndova na kufure momo, but na iwa rasisina chikafu nukuti kwekutenga kwa chikafu maose la shaka varwa. Varu kutanangura ma symptoms acho kuti munungazi sei vaisa ome online kuti ukaono waku kusura kusura temperature ya kwira kushika over. Vaisa manumbers avari kutitumira kumafoni kuti unogona kutaura nana chiremba uvaudza, but vari kuti usaende kuchipatara, unongofona nokuti kubuda ikokoko vari kufunga kuti pamwe ndiwo paunozospreada. FumaZimbabweans sati tanzwa kuti pane anacho chirwere, but tine maZimbabweans akatowandisa ari muWuhan macho imomo makatangira outbreak iyoyo, basically mastudents vanodzidza ikoko kuti nemaZimbabwe zvakati wandei, but that certain time zvedu kuti pane anyone ati ane chirwere zvacho.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kuna muzvare Samantha Sibanda vari kuBeijing kuChina. Asi vari kutaura kuti ichokwadi pane nyanya vanoita zvekudzidza, vari kudzidza vari kunzvimbo iyoyi kwakatangira chirwere ichi, asi vari kuti pari zvino havasati vanzwa zvavo kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe here zvakabatwa nechirwere checoronavirus. Kana paine vari pano paVOA Facebook page yedu yeshona vari ikoko kuChina, nokuti ndinoziva kuti tinombotaura nevazhinji variko, nhasi ndomukana wenyu wokuti nyora landline number tigowanika tichikufonerai kuti mutipe kuti kwakamira sei uyezve zviri kubatwa sei nekuti muzvare sibanda vari kuti ivo vakaudzwa kuti vanogona kuzobuda mumba muna February musi wa February 17 asi nhasi vanga vari kunditumira message pa messenger vachiti ivo zvinhu hazvina kumira zvakanaka vawanikwa ivo vachitorerwa mapassport nehurumende yemuchina vachiti vanga vari kunzi hanzi mapassport aya ndeye kuti kutorwe maID saka vari kuti havasi kunyatsoziya kuti zviri kufamba sei asi tichange tiri kuvabata munguva inotevera kuti tinzwe kuti kwakamira sei tina Terence Naro ari pano ari kuti hanzi kuBotswana kune one suspected corona victim Calvin Ruvinda ari kuti ndifonerei Terence Naro ari kuti ndifonerei Tawanda Dzokora ari kuti Zimbabwe is a province of China if China sneezes Zim catches the flu already unconfirmed reports say over 10 people have the virus in Zimbabwe God help us chemistry moyo ari kuti coronavirus varombo nhaka tinopera edimuduwa ari kuti maswera sei kwasisi mavhi ini I'm in Harare vangoti H town ndofunga vari kureva kuti Harare pana semi etos anza meno havo vanodaidza machina munyika apa hakuna madoctor mongeni nguve ari kuti muri sei kwatsetsema vhi I'm watching you from Sandton ndofunga vari ku South Africa ku Sandton asi pari zvino tinokumbira kuti nyanya vari ku China kana muri kutinzwa nyorai number tinoziva kuti zvine zvinguva ku China muri pakati pezuva uye vanongati mangwanani mangwanani saka vamwe vanenge vakatorara pari zvino asi kana muripo vari ku China pindai muchirongwa mutiudze kuti kwakamira sei uyezve kuti muri kuona sei zviri kuitika izvozvi
yes labantu lapha ke abasebengene ku studio 7 if you are in Ndebele leave your studio 7 ku Facebook page okuqala ke ngikhulekani Dube usesinike inombolo yakhe uthi sicela lisifonele kuzobuya ke noNomeni Ngwenya uthi ngicela limfonele njalo sokutake silomhlanga ecingweni baba mhlanga ungawutshona njani
ngiyathola kithi
ye ungaphi mhlanga
seBotswana
ye kunjani eBotswana
hhayi eBotswana kuyathile baba
ye kuthwani mpela sizwa kuthiwa ke kule coronavirus le phosa uhambelana nefreza uyazi ifreza yakudala lani so kuyafiwa lapha so ngapho kuthwani kuthiwa ngaphi ifoni yakho ndoda uyazi iyabhampula njani why ngani iyabhampa so ifoni yakho akuchete mbijana sizwi
mara ngizihime lapho ndawoni
ye mana khonapho vele ungahambi senguzwa busathini
ngipingapha eMotswana semae okuthiwani
okuthiwa ulo mkhuhlane wona lo
okuthiwa ula umkhuhlane nalo
ye liqaphele phela mzamo
amelela amaresulti South Africa ukuthi sizwe ukuthi kuhamba njani siyethukile inkosi silapha
wena ungaphi usehabaruni
amina
ngilapha iphone yakho madodo uyazi esikhuluma nje kamnandi angazi iphone yakho indaba iphampula kangaka so kodwa sikuzwile mfowethu ungathunela kusasa he
lihlale lingibonela
baba hayi siyaphila siyabonga kakhulu baba sizayo njani abonga
lana
ye papa so this gentleman is in Botswana he's saying there is a suspected case in Botswana and it's just breaking out there so he was giving us that information
pana mbongeni ncube ari kuti please call me saka tichaedza kufonera nevamwe vatanga atambonyorera ipo pano pa Facebook vanyora vachiti call me saka tichaedza kuvafonera kuti tinzwe kuti izvi zviri kuitika kunzvimbo dzavari asi vazhinji gives a lot of people are actually saying Zimbabwe is in a very tight position because at the moment there are no doctors especially in government hospitals they've been on strike for over I think it's now nearly 4 months
no it's about 5 and a half now.
Yes, so they're saying September, hopefully, you know this coronavirus does not come to Zimbabwe because we understand that the health minister was saying Zimbabwe is a secondary country so most of the screening is actually being done in places like Ethiopia South Africa and other countries but as we were discussing earlier on I think Zimbabwe is saying yes they are screening at the airports but it's not as strict as other countries which are first countries they
no,
are secondary.
In fact, what Dr. Alex Kasasira said was you know, there are some people who have got direct flights from China. So Zimbabwe, like any other country, he stressed this. He said Zimbabwe, like any other country, is at risk. So they are doing everything that they can do in terms of placing people at the same level with any other country. So they are screening this virus at all levels. And he said they are actually using WHO standards. And out of those standards, they are trying to say, forget about that it becomes a so-called secondary country. He says, no, let's make it a first landing point so that they do the screening properly.
I'm hoping that that message gets to government because, you know, a lot of people actually are afraid, because speaking to this young lady in China, she was actually saying, you know, the information that's also filtering through to them, they kind of feel like the information is being restricted. That, you know, the situation is much worse that they are being told. But she says she has confidence that the Chinese government can take care of this and that they will be able, you know, to ensure them in due course that they can go out after the 17th.
Yes, and what people are fearing mostly is that, you know, according to some reports, the infection is difficult to spot.
Yes.
Actually, to stop, because some cases are not severe as per the way you see, look at a person. But can somebody can spread the virus, you know, without noticing?
That's exactly what she said. What she said. She actually said that they've been told you can live within your community, but you cannot live outside the gate.
Yeah.
So if you live in a gated community, you are stuck there for two weeks.
Mm-hmm.
She says, you know, you can call, you can do whatever you want, but you can't go to work, you can't go anywhere, no transport, nothing is moving, it's a standstill.
That's right. So this reminds us of the swine flu. You still remember that actually killed a lot of people, and Ebola and all those kind of diseases. So guys, we're going to have a little bit of time. And on the CNA, over China, Nangapingapi, Genan Kolamanje, Ulero, Stokani Pelangi Corona virus laying as an institution to Zima. So, Sizulege Uti, Emazweni, Achieneo, Kanzan, Kutanilo, Sunganya Memetega, Konapake, Wolemeliga, Kulavan to Kumbe, Bafiga, Abata, to Kumbe, Ababili, Ongani, civil, but who's over Nagaloti, Bala, Kutanilo. Who's away again, where is Zimbabwe, Zogota, I, Aguabilo Muntu. Oso kutuwa ke utwele lumkutani. Loba kula bantu babu ya bevila kumenye mazwe. Baangena ye kuto kutuwa baka nkangelo sibili. Ngelitwe lbomfu kuti. Suka lapo muntu uya ngapi. Njalo ebe loke londwa. Kutu ukamba loke lunjani. So kutata 14 days. Kutu mte loke kangelo. Kutu gambe umkutani loa awa pumeleta geni. So kunjalo ke mavulas.
Tutakutenda wa mwambu nyora pa Facebook page. Duye vio eshona mnashe mtero anyora chitindifone rei. Raymond Nyoka ati ndifone rei akatipa namba zake. Terence Nubu anzi ndifone rei, oh please ndoda upinda mchurongwa ndoda kunyazo titins kwekuti nyaya coronavirus yaka mira sei. Albert Tranish anzi ndifone rei, Murajwa Panastancia aruti ndifone rei, Tawanda Chitsiga, Elfias Makoni Chigudu Guze anzi ndifone rei, please ndaka kumiri rei asi ndukunzo titina kola regaitende kwa vari. Hello kola. Ai watiri wadi ameno kana muri kukwanisa mbo famba famba pamuri ipapa.
Ya mukinzwa.
Ya ndakukunzwa itsutsaura nani uye zve muri kupi?
Muri kutaura na Inox Board ari Cape Town.
Okay, taura itinzwe mukoma.
Kana ngora na uye chirwere chi chiri kuchanetsa chatenderera pasifiki. Dai one wagona kumanya kuchinda chirwere chine kuti vanhu tingapera chiwazo kwacho.
Imomo muSouth Africa vari kutaura nezvazvo here uye zvevari kuti chii? Vari kuyambira vagari imomo kuti muite sei?
Ya, izvozvo vari kutomanya manya kugadzisa sekunoketwa kwatwani chimwe chipatsawani chatova redi kuti kana engabato afikitwa nacho anokwanisa kumanya ipapo. Saka zvinenge zvavanani but ndisingazivi kune dzimwe nyika kuti chikao wanogona kubatsirira nachikwedu kuZimbabwe kuti pane vanogona kubatsirira kana chinge chasvika iko.
Vari kunyatsotsanangudza here kuti munhu angazive sei kuti ane chirwere ichi, nekuti tambotaura nasisi vekuchina vati vekuchina vari kubva vakutumira text message kuti ukanzwa miri wakupisa, temperature yakwira, uchikosora kosora, uchinzwa unge wakunzwa flu, miri uchingoneta neta, zvinenge zvakubata ikoko vari kuti chii?
Izvozvo ari kungotaura izvozvo kuti zvinokonzerwawo sometimes tinogona kubata munhu anenge agara nezvimwe zvinomunetsa like kuneseka nekufema chirwere chiri kunzi chiri kuigi kwaari kuti chimuafekta saka ndozvo zvimwe zvaari kutaura kuti vanhu ngavagare vari
aiwa tinokutendai hanzvadzi muve nezuva rakanaka uyezve garai mozvidzivirira ikoko
ndatenda hangu tete muwane zuva rakanaka
bhabhai regai titore mamwe kola halo kola
yese hanzvadzi makadii
aiwa tiri wadii makadii iko ikoko
aiwa kuno tinofara
tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura nachimbego ndiri kudrc
kuti drc kwakadii uko
kuri kungotyisa wahanzvadzi nenyaya yechirwere chiri kutaurika ichi
saka ikoko vari kuzvibata sei imi vari kunyatsotsanangura here kuti unoziva sei uyezve kana uchinge wati wachibata unoita zvakadai nezvakadai vari kuti chii
basically tiri mumamainds saka hapana kana dzidziso iri kupiwa kuwanhu asi tatakangokwanisa kunotisa nezuro ndechekuti waingopinda mudzimota dzedu achispreya ukavabvunza kuti why are you doing this wari kungotaura kuti tikususpekta kuti panogona kunga paine something chirwere chinogona kunga chiripo but isu nekuziva kuti nekuteererawo news nekuverenga manewspaper tikutongoziva kuti ndoo nyaya yacho because tipa mamainds emachina
saka vari kuspreya chii vanenge vachiexplaina here kuti chii chavari kukuspreya
hawana any explanation
asi pane mamwe here vamwe vanobva kuchina ikoko vatsva vari kuuya vachizoshanya pamamaine enyaya sezvo mati mamaine emachina
watoripo like izvezvo vako vari kumaholidays kuchina saka vanga vachangobva kuchina maybe iwo they knew kuti kune chirwere chiriko kuchina saka vari kuspreya mudzimota dzedu and all the like because we came nemadeliveries kubva kusouth africa saka vari kuti ukasvika vari kuspreya mudzimota dzenyu and all the like but hawana any dzidziso yavari kupa kuwana if anything happens you do this and do this hapana tikutonzwawo mumanews basically pastudio 7 kuti kana uchinge waasekitwa ukanga masystems akadai neakadai then you do this and that but ivo hapana dzidziso yavari kupa kuwana
aiwa mashoko makuku kuti tinotenda kuti at least mataura imi kuti muri kutonzwa ipo pano pastudio 7 aiwa ticharamba tichiedza kuti mazuva anotevera yatowane vana chiremba vanouya vachikurukura uyezve vachiedza kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti ndezvipi zviri kuitika uyezve kuti mungaite sei asi kuna sisi vatataura navo vekuchina vati kuchina ikoko vari kubva vanzi musauye kuchipatara garai ikoko saka ndiri kunzwa imi muri kuti pane vakatobva kuchina vari kubva kumaholiday saka handisi kuziva kuti ipapo hurumende yeimomo mudrc iri kupabatawo sei
like I said kuti hapana any dzidziso iri kupiwa kuwanhu pamainds atiri asi kuti isusu nekunzwawo nekuteerera studio 7 kuti kune chirwere chiriko saka iwo nekupreya kwavari kuita mudzimota dzedu tangofungira kuti ndo zvinogona kunga zviri kukonzera kuti vasipe mudzimota dzavari
aiwa tinotenda uyezve tinoshuvira kuti chirwere ichi chisakubatei muchadzokera riini kusouth africa
basically maybe 2 weeks time tinenge tichiri muno mukongo
mune murimo kwe 2 weeks
yeah it could be 2 weeks or more it's like kunotendera kusouth africa todrive matruck so when we came here with the deliveries we also load maloads anodzokera kuJoburg so it could be a bit delayed kuti tinogona ita 2 or 3 weeks more tiri muno mudrc
aiwa tinoshuvira kuti zvinofamba hazvo zvakanaka mukoma
ya neniwo ndiyo shuviro yangu wokuti zvinofambawo zvakanaka
ya babai a call there from DRC. This is a Zimbabwean who's a truck driver, but he says he actually was delivering some goods at a mine owned by some Chinese, and he says the Chinese employers have been spraying in their cars when they come to deliver goods, but they are not saying exactly why they are spraying. And he says what's frightening for him is that there were actually some Chinese who were in China because it was the Chinese New Year, I think, the last few weeks.
Yes.
But they came back to Botswana and they just arrived. So he's saying he's not sure now what's going on because he thought people were, you know, not being allowed to leave China. But he says they are spraying their cars, but really not explaining. And one interesting thing that he said he actually is learning more about the coronavirus, from Studio 7. So he says, please keep up, you know, this awareness campaign because most people are not even telling people out there what the virus is about and how they, you know, what symptoms they can look out for and what to do if they find these symptoms.
Yes, Dr. Utwas Lomlalela Vekwen. Baba, kunjani? Yeah, talking mama. Sabona mama.
Yebo kunjani?
Siyaphila, sondele efonini Ntombi Ndaba. Uthi ngibuze kuhle. Ngikhuluma lobani mama?
Mankomazana efinda.
Yeah, Mankomazana kunjani?
Siyaphila kunjani?
Siyaphila ePinga kunjani khona ngalo?
Ephinga sikhalisalizibi kasiliboni.
Oh, akuna zulu yebakithi.
Hayi, izulu yalise.
Bese lizwile ke ngomkhuhlane lo okuthiwa yi-coronavirus. Selikuzwile khonokho?
Ye, ngiyakuzwa khonapha.
Bathini abantu khonapho ngakhonokho?
Ah, lapha kithi akukafiki.
Belizwe kuthiwa kuhamba njani?
Sizwanje kungumkhuhlane okulinywayo nje ukuthi uyaqhamuka kuyothatha ngani.
Likuzwe ngobani manje?
Sikuzwe yizini khonapha kwashington dc.
O, likuzwe kustudio 7?
Ye, ndalele khona.
Ye, pho manje wena ngokuzwa kwakho uzwa kuthiwa kumele wenzeni ukuthi ungawubambi umkhuhlane lo?
Ngizwa bathi lapha kumele nanzelela ukuthi singabambani nabavela kwamanye amazwe, singathawulani noma ukusondelelana nje.
Uhulumende ke kakalitsheli ngakho khonokho?
Hayi, uhulumende kengakafuni.
Emaklinika ke abakhulumi ngakho?
Hayi, besingakakuzwa la.
So likuze emsakazweni kuphela?
Ye.
Ye, so ungathini? Tshela uhulumende ufuna ukumtshela khona ngomkhuhlane lo xa ufuna ukuthi kumbe balincede khona ngapha.
Hayi, singabasithi ngabe uhulumende uyakhankasa kusesemasinyani kuse kuzinzi umkhuhlane lo ongakathapheli kithi ngapho.
Ehe, hayi ke siyabonga mama, phosela ukugcina.
Hayi, nami ngiyabonga ukuthi ngabe bayakuzwisisa lokho esikushoyo singabantu kuhulumende ngabe
ngokuzakuba ngcono. Hayi, siyabonga kakhulu ke, ube nempela vike enhle Mankomazana.
Hayi, siyabonga, lihlala lisinda phela kuhleli.
Hayi, siyakwenza njalo. Talumba, ngikhulume kuhle uthi Talumba?
Hayi, yikho sizizi.
Ye, bye-bye mama.
Hayi, yabonga.
So that is the lady Mankomazana in Pinga. So she's saying that, you know, she has heard about the coronavirus via Studio 7.
Very
so she says what she knows is that people must not just greet each other by shaking hands and getting next to a person who is infected or things like that. But she says there's nothing, no information from the government. So the government has not even told them about the outbreak of the disease in China. So she's a person who says the government should do a lot, you know, in terms of conscientizing the public about the disease. So again, so talk to you, Baba Vodloza. Baba Vodloza, kunjani?
Ngiyaphila baba, kunjani?
Ngiyaphila Vodloza. Akutsho Vodloza, ungaphi khonapho mzana?
Eh.
Ukuphi?
Ngizela kude ekhaya.
Yebo.
Ngisekho.
Kunjani Hillbro?
Hayi Hillbro, right.
Abangakhulumi nge-coronavirus kula.
Again. Ngikujela kude ngathi i-network.
Oye, soke abaka kulumi nge coronavirus. Sio kutuwa pela kule virus lapa nzima lapo. Aba ni cheli ngako.
Ayi, hapa kine ilpro. Ilpro, ayi, atraibu.
Ye, kota.
Ayi, hapa atraibu nimbele
ilpro. Kota, baka kuluma ngako ini mzani.
Ayi, njimo mundo kale pizi kakuli mzirinzi. Ayi, seti sizo, abeti, wezi nyinga hao.
Aha. So uzo oto uzo kutoa umkhuhlane onjani wena ngokuzwa kwakho uzo kutoa umkhuhlane onjani
asikabini sprinteke sigcwele bekubonguzwa beyisho beyixo beyixoxa ngayo nje ukuthi cha sukhona kodwa ke asazi kanjani ukuthi kuliqiniso yini
ye baphosa ukufanisa phela le freezer usayazi i freezer lena ikhulunywa abadala kudala uthi ngani i freezer uyakhumbula influenza influenza lana ekhulunywa ngabadala bathi kwaphosa ukuhambelana phela mzana bathi kwahambelana khona
kube nje bakhuluma sesike sabona mhlawumbe kuvela omunye oseke oaselokho ya besiyoyi-understand besiyoyibona ukuthi ngempela yiyona iyiqiniso
o hhayi kunjalo ke vodloza siyabonga kakhulu phose lokugcina ba phose lokugcina vodloza
okay
ye fake lokugcina I know smoke like a cool Vodloza. So that is Mr. Vodloza in Hillbro. He's saying that he hasn't heard much about this disease, except that, you know, people talk about it here and there,
mm-hmm.
but not much, you know.
Hello, caller.
Hello, Jede Masela. Masela, say, I'm coming, kids.
I want to swear that you saw an annuity as Vembrukupi.
Naam koma Donald Grassen page.
Ah nasi baba mati fefe mapinda pana papa chirongwa mu new studio tokutambira mukoma Donald zviri sei kwa muri ku.
Ah kuno kurina ndio nyaya ayo ye coronavirus yatongo wakujena ya uraya vanhu. Ye kune zvimwe nyika yakuda kupinda pinda chitekeshera.
Ehe muri kuona sei izvi.
Ah ndinoona hangu sekungoti chatinoda ndechekuti isusu kuno kwedu kusaidi kwedu kuti taura idu hatisi kuti iko kwairi kuuraya vanhu kwakamira zvingava zvakanaka asi kuti kuno kusekusaidi kwedu sekuzimbabwe nekuno kuafrica kwedu koni ye vakwanisa kuti vamanyamanya vadzivirira nokuti vanoti prevenire zere dhanikiwa havachiona kuti isati yadii kana vachiwa vanobva ikoko vanoonekwa zvinotengesa vachinotenga kuchina va vachitombitwa isolation vachionekwa vachiongororwa panodzika ndege paya kwetwa matanho anotogwa kuti vachingodzika munhu angodzika ichangana vamwana ombodzika omboongororwa kuti hana here chi yabatira kana asihana masainzi nemasymptoms zechibherekeri pane kuti tisasangane nevamwe nokuti vakasangana vamwe hatizozivi kuti pamwe akabatira here ikoku pangaari saka ndinoraso kuti asi kuti ndinoraso kuti nyika yedu inogona kunge isina kana achaimboprepare kuno kutoona edu health minister vangu vachimanyamanya mazuva ano vangu vachimbopa mapress statement vachitaurawo kuti vagadzirira vane zvipatara zvavarisa pasaidhi yekuti indicati yekuti paitika ripoti yekunzipa kana kuti pasaspekta kuti pane aonekwa anga afungidzikwa kuti anga ndigwezi pane zvipatara zvapeswa pasaidhi kuti ndizvo zvinhu zvakamirira chi chigwere ichocho kuti zvichiotasana chigwere ichocho ina tikazi kuti kuzimbabwe pane pachipatarawo heri one chanzi chaitwawo pa chekuti ichazo kana pakazo incase yekuti paitikawo emergency yakadaro panogona kunge pane hospital one inozikamwa nzi iyi hatizivi kuti takaprepare zvakadii ndo zvinogona kunoita kunyika kwedu
aiwa mashoko
iripo ndee kuti tigadzirire asi kana noti notinogona kungosvika nokuti isi kufamba kunongoitawo vanhu chinongo ichingofambawo nei kufamba kunoita vanhu saka chinogona kungosvika chanzi kuti chinogona svika ingavavo inogona kungovapowo hatishuviri noti chisvike kwedu asi zvinofanga kuti tinge takaprepare takagadzirirawo senyika kuti kana ikazotiga nikese kuti chasvika
ikoko kusouth africa mukoma Donald vari kuti chii sekutaura kwamaita mati gurukota rezveutano vari kupota vachiuya vachitaura vari kuti kwapedo nepamuri ipapo tomboti manzwa zviri kutaurwa izvi kuti unoita kunge uda kubatwa neflu zvakadai dai dai munobva maenda kupi
sofa pachipatara zvandawa hazviri kudai Charlotte Maseke kuJoburg chipatara zvandazvo sofa kuno kunotwesti kwandiri handisati ndadzwa kuti chipatara chingava chiri designated pane izvozvo ndechipi zvinogona zobudiswawo nokufamba nenguva bachi zvandawa hazviri kuJoburg asi at least story ipo munyika vatozikamwa onzewo nyika yakagadzirira sei plus vari kuti pavanhu vari kudzika pava kuti like pane control pavanhu mamovement yavanhu vari kubva kuchina nekunana east kunana asiawo pavanenge paoliver tambo international airport pavanenge vari kuita sekumonita pamafambiro anoita vanhu kuti vanonge vachidzika vachibva ikoko vanenge inosingazivi kuti kwedu kune kwaranga inekwo here kuti vanosvika kana kuti zvongoti vasvika vanongosangana nevamwe zvokuita sekuti mwana weuku angamboenda uku audzoka wapinda muna mai mapapiro amai atozivi ipapo
kuvadhora kuti mabva mavharisa tinotenda chaizvo
aita basa achingokumbira kungoti de hurumende yeduwo otoziva kuti inotambura tambura chose asi apa angaimboita mashiri ano
aiwaizvomamai
machesi akadai asi wekuti timatore sedambe kana kuti ngavato kana vasingakwanisi pachavo ngavachitendera mango anokwanisa abatsire nepanogara napo
kuti
hurumende ine history yekurambidza mango kushanda munhu zvakasununguka saka apa ngavachitombotendera kuti vana Oxfam care plan vachitomboita basa pachavo hatozai kuti akakwanisi.
Aiwa, tinotenda mukoma Donald. Muve neweekend yakanaka uyezve muzvichengetedze.
Magona, ende makachena tete mazvika zvinhasi makachena zvekuti kitu.
Ah, tinotenda. Muve neweekend yakanaka. Bye bye.
Bye bye.
Gibza, that day is our top fan here on VOA Shona Facebook page. Donald is saying that in South Africa the health minister has actually been coming out and you know, saying, you know, identifying certain hospitals that if you should see these symptoms you should go to this hospital, but he says his biggest fear is that Zimbabwe may not be ready. So he's just, you know, he was taking a lighter moment there, just saying, oh, today you look very smart. So I think it's the studio, I think, I don't know, but
yeah, maybe.
Over to you.
So we've got a video of some person who was talking about the coronavirus, and the video was taken by Reuters. So let's listen to what this person is saying.
In China, mass production of face masks to try to stop the spread of coronavirus. The government has been pushing manufacturers to increase production due to rising demand, and the number they can make in one factory alone is staggering.
I work on 25,000 masks for one shift. It's kind of tiring, but we have no choice when facing an epidemic situation. We must produce more masks.
It's not hard to see why they're making so many. On Friday, long queues snaked around pharmacies in neighbouring Hong Kong, residents desperate to get hold of one. But confusion is now spreading over whether people should wear a mask in the first place. Friday's edition of Singapore's main newspaper told readers not to wear one if you are well, and Australia and Taiwan have said healthy people don't need one. But Australia has also released 1 million masks from the national medical stockpile, and Taiwan has imposed a ban on exporting masks, and its railway administration said if the virus continues to spread, it will refuse passengers who aren't wearing one. In Hong Kong, a lawmaker who chairs the city's government health services panel was criticised after she shared a video showing people how to steam and reuse disposable face masks. There's been unusual advice in India, where the government suggested a traditional concoction that includes ginger and holy basil as protection. And in Myanmar, a minister was rebuked for sharing a Facebook post that advised people to eat more onions. Back in China, the mask production line continues apace. Official guidance from the World Health Organization makes no mention of wearing a face mask to protect against the virus, but its website does not specifically advise against them.
That's a report from Reuters, and you can hear somebody advise people to eat onions. So anyway,
I mean, we're going to be seeing a whole lot of new ways of preventing. I know Africa is very good, so our traditional healers will be very busy, I think, Gibbs, you know, on the lookout.
Not only that, we can have kids with names Corona.
Ah,
you know,
of course.
Usually you get those. So Sloba Bunkomo, Lafek Kongan, Baba Komo, Mwa Uchonanja.
Hai
siapila mkomo ye ungapi ungapi kona baba
eh ise kodi ba
ye kunjana kodi
ndi tsana zvela hai tsana zvela hapa fona kuchika
batini nge coronavirus le
i coronavirus le sevazamisa izongona mabe esubona ezindabeni badai bayilindele bayilindele sebene ngomomo ikakhulu bathi ma airport bakhuma ma airport ukuthi mangikhona bangathi bame ngomumo khona. Manje mina ngizibuza ukuthi babe bengumumo e-airport and then kuyakhulu into ezile China hlobo lami aziqhamuki nge-Oliver Tambo International Airport.
Zingela ngama
lokhu njani ama lakhi nje abantu uma bebuya abantu baseChina angiboni babuya nge-airport mina babuya kakhulu ngemigumbi laba bantu. So ngingazidlala umgumbi uma beqhamuka lapho ukuthi khona ngale kule ndawo basuka bebaswele khona na. Ngoba most yabo bagcwele kakhulu lapha edrobheni lapha ababeya kona le mithwalo yabo le ababeya bezithengisa izinto zabo zama-China le. So ngizibuza ukuthi khona lapho sihombo zami uma sihamba sizula wona bamashobhana la ngeke sizesitshayisane la i-coronavirus
wana
mbona ngathi kola kuthepana khona nje once nje wafika umuntu yedwa ne coronavirus yipho siphelile
abantu singathi bayithukile abantu kulapha ngoku
abantu abayithukane corona yabona into mawa usiva sayibonela ezindabeni hayi abungathukanga kangako abantu vela kula muntu okhuluma kangayo
yabo
kodwa ke mouse ungazwakala ukuthi number 1-2 ndine swine flu leya sayisingenela abantu yibona abantu abaqala ukuthawa uphamisa kwenye indlela manje ubona ukuthi lana ukufa kuseduzane kodwa isakhulunywa kanje usazwakala ukuthi ya manje ngoba ngizwe ukuthi akule muntu oyedwa uthatha ngolokuthi ngabulayo ukufa kubonile hhayi sikuthathi leyo nto ekutheni abantu sethuswa into sesiyibona khona seduzane yibona ngicho into yabona kakhulu abantu ababuya eChina angiboni mina ukuthi basebenzisa kakhulu i-airport bangena ngemkhumbi ukuthi yabona kakhulu layo e-South Africa lona igoli le yikho ngibona ngathi ukuthi abesengiyoplan ukuthi ngashisha libanjwe yi-coronavirus then futhi mayo coronavirus umuntu wakhona engangene ebe munye nje eyipho hhayi kuphelile
hhayi siyakuzwa kakhulu Nkomo sibonge kakhulu baba kube nempelaviki enhle baba
kulungile baba
okay okay bye bye so that is Mr. Nkomo is in Johannesburg.
Mm-hmm.
You are saying his fear is that maybe this coronavirus may come through the ships, you know, in South Africa. He says the health authorities may be concentrating on airports.
Mm-hmm.
And yet it may come the other way around. So he's very scared about, you know, what can happen.
Mm-hmm. I think Tina Kola, Ripanare. Hello, Kola.
Kwazi wae makadivo.
Ai, watiri wadi. Tukutawana nani uyeshe, murukupi?
Mutuana na moyo, muna wa moyo, mutuana wa mfundisi moyo.
Makadivo mfundisi moyo.
Tino rarama, ndiyo dambu zikoridi nge korone.
Taurite nzwi.
Ya, rega hindi tauru mashoko zangu mashoma. Ndosha kumutrofe dambu zikoridi chiruweleche coronavirus. Chiruweleche achikisa wanu waka wanda, matimiro. Kazi zokuthi achirapike ende vanhu vanonzi vobuda mudzimba vagare umomo kumazuva mazhinji chirwere chakadai chirwere chinotyisa chinotambudza nenhaye yekuti chiri vanhu vakazama kuti vachigadzirire kuti kakini chasvika todai zvimwe zviri kutambudza rwadza vanhu nokufa kwakaita vanhu vakawanda kunyika yechina nevamwe vazhinji vakurwara nazvo nokuti dai mwari vakatungamira kuti zvimwe zvirwere zvakafani izvizvi zvinouya vanhu vasingagoni kuziva kuti vanozvibatsira nei pachino zogonewa kuwanika mushonga wacho chinenge chapedza vanhu vakawanda ende futi nyika dzose dzinobvumbuka nacho kuti vanhu vanobva vakati vachabvumuka papindi saka rimwe rimwe dziko rakafana iroro saka tinongodai kuti dai mwari vakaita kuti chirwere chakadai chigone kupera nekupurumidza nekuti vanhu vatongosara njiro ramwari kuti ndo vanoziva izvo zvose zvinokonzera maproblema anyika pasi asi tinoziva zvedu senzere dzeduwo vanhu venyama tinokuziva kuti unodaitikadai asi patinotidaitikadaitikadai zvinozozikwana vakatora nguva like zvakaitika ebola iya yaipedza futi vanhu vaiona kana mabhodha pataibva kaziva kuti ichinda mabhodha taimiswa chipinda mataipinda saka tiri kuchema nechirwere chatyisa vanhu vakawanda chofanira kuona chipazvakadai
saka imomo mamunogara vari kuwana vachikupai ruziviso here kuti munofanira kuti modai uyezve endai kuchipatara izvi neizvi kwakamira sei
chokwadi chakanaka kuno kwatiri kuno kuruzivisiri kutiwa hatisatanzwa kuti muno matiichapinda hatisatanzwa kuti afuaitangozauti tanzi kubotswana ndokwatanzi munhu wando watanzodiwa mazana acho ndokugara tichiendera mari yeruzivisera kubvikiyo ndiyo kuti wane zvayo
nhare dzenyu manje mufundisi nhare dzenyu dzaakuita jealous saka aiwa regai tikubatai munguva inotevera timbotora vamwe
aiwa tinonotenda nepamatipa ipapo torai zvenyu vamwe amen
amen aiwa tiri kunzwa they were hearing from mufundisi moyo he's always really on the program but he's saying that he's really afraid that if this disease comes to Zimbabwe ish there's going to be a lot of mayhem because he says he's not sure that Zimbabwe is prepared, but in South Africa, at least they're getting information, but he hasn't yet heard a lot about what's going on.
Yes, Dr. Gays, ngabe silobaba munye sekungani. What is it, Slobani? Ecungani, ngikhuluma lobani? Yeah, melo sikunjani baba?
Ayaphila.
Kungapi? Isibongu Thembani?
South Africa,
yeah, akutsho ukuthi wena uzwe kuthiwani ni coronavirus le.
I have been talking about the South Africa. Africa is going to be able to open the way to the United States. The whole time we see about our name, up to Amakro to get the Ramakana. But it's not the Africa one in our Kuduva, who wouldn't go on to Amakomani after care. Only if you don't talk
This gentleman is in South Africa. He's saying the challenge that Africa will have is on health standards. So he says the health standards in many countries are very low. So it will be even difficult for them to source masks. You know these masks that we
see.
Yeah, so he says maybe some countries won't even have enough to help people in terms of an outbreak, if there is an outbreak somewhere. He says, for example, let's say in Johannesburg, or Zimbabwe, if there's that outbreak and there are no masks, what do you do?
So I think, really, you know, in Zimbabwe, most people are not worried about the masks, but just that the actual hospitals are not functioning, and there are no doctors.
That's exactly what it's saying, health standards, very low.
Yeah. Pana Charmaine Mopurutsa Arguti Anzinditetetere Kuno Ndirim Kore Kore Weurungwe Tenja Kuti Chirwere Che Corona Antivirus, Difone Rei, so she's speaking in Chikore Kore. she's saying that she's heard about this coronavirus, but she wants to speak in her language, so we should call her. Terence Naro, Aripanapa, Arkunyorao, Jairos, we Arsenal, Chikura, Maswara says, Mavi, Chirwereji, Chikapinda Muzimu, Panofiwa. Imo muzvipatara hamuna mabandage chaiwo kuzoti mushonga zvayo. Kungozvisa kuna Mwari. Watching from Cape Town. I'm hearing that there's a caller, but hello, Charmaine.
Mune simba here.
Aiwa, tine simba, makadi ikoko kurungo uko.
Aiwa, tine fara kuchata kwa pangata pano tenza. Kuchaja kare chivisha, chiviki tawa, iche corona inchi.
Taurai tinzwe, turukunzwa, muriku taura, muripa urungo hapo, msitaura zvenyu. Score kuri.
Ngokurudzira kudai vaya hurumende yaite kuti aitoma awareness campaign kukurudzira nendaa yekuti hazviziva kuti chirwere chizvino yacho nepasanwana nekugumana nekumhorekana nemanja kudai nekuita conduct. Saka panofanira kuti wadzidzisoka.
Saka kwamuruko dzidziso iri kusvika here, makachinzwa nezvacho kupi?
Takachinzwawo makare masocial media mazvinongosita homu zvinongosidai ukangogumana nemabiya ako anenge ainacho. Redapurana asimanjai munana ambiye dinana azvuka zvazvashika munhu vasingotaura kuti yakare corona havaziye kuti chii pakare pavo.
Saka muri kupota musina wanyaya here musivaudza kuti corona inorevei?
Ndizvuka taudza kuti yeshua na ambiye anana asekuru chihure chidibirira nekuvari kuchaina kuyo kusaka nekuti musi itotana na musi mutanenge musamhoresana kana mangonja miri kudai so mifana kuna nanga wachipatara.
Zvino makanzva here kuti munofanira kunzwa kuti zvinenge zvaita sei? Taurai tinzwe.
zvinzava kuti chichi kwanzva miro wako dziwa nekunzva mabaya enyu munyi akare nechitaho nechirungu iyi unofanira kusatsipikira ndezvinenge zviratidzo zvacheni chirwere chacho chinoitaho iyi
saka ikoko hanzvadzi kune zvipatara here kana makirinika ari pedo nehurungwe kwamuruko
ya makirinika aripo zvavo nemukatuma aripo asi pakudzidzisa nhingirinai nezvenhingi ndisati zvabudika kunoti zvifambe mumanhu zvinongo zvinzvivo mumasocial media akaita kuti zviparidziro but panenge paakudiwa vakuru vakuru vanangaranangara nezveutano achipinda mukati mumi
saka muri kubata mabasa api ikoko yawe
ini manje zvandiita manje iye apa neindasigadzirowo tinhetembo nechikorokori pamusoro penhengi pechirwere chakare chekorona ichi ndikupota zvinoteke mutepenyuva panhengi pamasocial media tinogadzira zvechikorokore zvokutiti mwazino takutumire nomba itepekera
imboita ikatinzwe vanhu vambosinzwa zvavo vasitapiririwa kudai
naiwe korona iwe naiwe korona wadiitwe kudii naiwe korona ruchirwere waiko korona vhairasi taitwa kusewa miri taitwa kunzwa miri kuti mbombombo wakareva usingarapika yabiya kuwanarapika korona vhairasi watisewesa
aiwa kamutakunanzva ako tichazokufonerai kana tapedza chirongwa tinyatsonzwa zvamuri kuita kuti vamwe vadzidzewo nekuti vakanzwa nedetembo yenyu vanogona kunzwa kuti chirwere ichi vanogona kuenda kupi pazvipatara zviri pedo nekwamuri ikoko
ndatenda fani
aiwa muve nezuva rakanaka neweekend yakanaka interesting there gives we have a young man who says he's an artist he actually has a poetry that he does detembo but he speaks chikorekore so he just did one day where he's really talking about what he thinks coronavirus is about and he's saying he learned about it on social media but there is no awareness program that is actually being given by the government and he wishes that the government could do more and ndikunzwa kuti pane mumwe zvakare ari parunare hello caller
hello
ehe tikusaura nani uyezve muri kupi
Nagibu ndakapatara ari South Africa ndiwanzidiga
taurai tinzwi
ndoda kutaurawo pamusoro pechirwere chekoronavhairasi
ehe taurai henyu
ya ndinoti kuhurumende yedu yezimbabwe irida yaunozvisisa nguva ichiripo nekuti dambudziko ratika rinyika medu rekuti zvipatara hazvina madokta havatoenda kuchipatara mishonga hakuna once chirwere ichi change chida munyika medu ka kwatiri si varombo tinopera kufa ndo vachizinorapa kuti zvine nyika
saka muri kuti imi dai vanga vakateerera zvii zvamungataura muchidimbo
ndavanzwe tsitsi nemhuri yezimbabwe ndivo vakuru vekuru vehurumende iri kusonda muzimbabwe ndavanzwe tsitsi nechivana rezimbabwe nekuti ivo ndoi vakawana chava chavawana vanotiza munyika mavo vachinorapa outside isu hatina mari dzekuenda kunorapa kune dzimwe nyika saka ndavanzwe tsitsi vabate vashandi vehurumende zvakanaka manesi nemadhokota vodzoka muzvipatara zvavo mishonga yawanika munyika medu kana chirwe chikadaro chazvichatina munyika medu tona kurapwa mukati menyika yedu
aiwa tinokutendai chaizvo hanzvadzi muve nezuva rakanaka
ndinotenda chaizvo
regai titore vamwe kola hallo kola
hallo
ehe tiri kutaura nani uyezve muri kupi
chiri jackson chironga ndiri kudrc
drc nhasi yakabaka panapa taurai tinzwe kwakamira sei
kuri kudrc titonzwawo nyaya yechirwere ichikubva kustudio seven
musadaro
hapana zvatiri tombozviva kuno kutonzwa pastudio seven ipapo
saka ikoko kudrc muri kuita mabasa api uyezve vari kupa here dzidziso kana kungotiwo dai mukaona zvakadai modai modai
ine ndiri drive track saka hapana rakadzidzisi ratikuwana nezuro manheru ndopavaitigofamba nemoto yavo achinzospreyaspreya achi kuti vabvunze kuti zvavaruspreya ndezvei havatombozivi varombotiwo kodzivirira chirwere
Saka apa muruku gara
ya? Mati apa ya, saya itu berina.
Ehe.
Saya TV, kuno kita itu mbona, wajara TV. Saka kuya kwa kaita machaina manji, TV ya chiesi yangu, ya kangu chiwa, saka kuya wa chichaina chika jira, kuta, apana kwa chumbo, ya kana kutiviyoti, kumbuda pata, apana ya chumbo, ya.
Murukuti kuya kwa kaita machaina, machaina kwa ya kupi?
Saka, ndio wa kushanta maini ya tino, jitenge kungurumi.
Oh, okay, okay, okay. Wosa kama program, ama isi mbuona mchaoni?
Apana kani kwa mchato mbuona, waka chinja kisese, apana kani mchato mbuona kana mbuona.
Mm-hmm. Aiwa, tinoshu ira kutidae shaita shakanaka kutimuwane ziziso ya murukuda, kutitisa wane mungwe munanozu wane kwa chibatu wane chiruwerechi, anjozi.
Inetenda, maita basa.
Aiwa, nemiwa maita basa uye je, aiwa, irambai makachinjira, kutimusabatu wane chiruwerechi.
Mm-hmm. Right, what we are saying here, marvelous, there is some information that is on VOA websites, and it talks about the coronavirus itself. So it says, what is the coronavirus? It says,
oh, before we go there, there is a caller.
Yes, I'll take that caller. It says, coronaviruses are a large family of viruses that cause diseases in mammals and birds. Coronaviruses can cause illness, illnesses that range from the common cold to much more severe illnesses like Middle East Respiratory Syndrome and severe acute respiratory syndrome. So then it goes further to say, what are the symptoms? Signs of the disease among infected patients have included fever, cough, shortness of breath, and general breathing difficulties. In more severe cases, the virus can cause pneumonia. And then it also says, some people report few or no signs, while others have gotten very sick or even died. Then according to the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, signs of the virus may appear between 2 and 14 days after being near someone who was infected. So those are the things maybe people need to circulate. So okay, starting with Obama Sekume Nukaunda, Mama Kaunda, Kunja.
Aye,
Zila Lidano. Zila Pianfo, so the phone is supposed to shop, eh? So did I say it?
All
right. Right. Yes, I'm going to go to Kaunda. I'm going to go to the coronavirus.
Yes, I'm going to go to China. I'm going to go to China. I'm going to go to China.
Yes, I'm going to go to China.
Yes.
Yes, so what is the value of the value of the value of the value of
ya umbhalo lungalungaba khona kodwa hayi lapha sifika ngawo vele ama isifo khona lapha bazayizindlela akufanani la lamayazo government yakuyama kakhulu vele ku health iyama ngezinyawo
yaye
yalo ndawo bathi ndikile ukuthi ngoba inside by all means ukona eh ngawo ngabe something ba babuntu angabangayizela lamanje usavalele lo muntu aka phumile kanti uthe vele sibona ukuthi athe airport bathe bamvalela nje from a cage kama lapha zengikhipha khona bakhathethe ama ama symptoms ngizizwe ngisire ukuthi bafike for the laboratory ngalo njalo
eh
sikhangela ukuthi siyabuza yini kancane kasi sizokuzwa information yokuthi ngakho la session so basa they are still dealing with the issue. At the end, I wish to see you around our interview with the
leader. Yes, that was our coolest that he says, Hambele Kaunda, says the young mango, this guy said to all I'm changing. So, it's more cool, Kaunda, what you're saying. Yeah, I'm sure I'm marvelous.
Mm-hmm. Atomboenda ku zviri kubva pa VOA page tichange tiri kuramba tichikupai ma informational aya kana mukaenda ku VOA shona Facebook page tinawo ma informational aya ari kuti pari zvino vanhu vari muChina vawanikwa vachibatwa nechirwere ichi vanosvika 9700 vashaya i 213 asi muAmerica munomu mune vanhu 6 vabatwa nechirwere ichi uyezve pane vamwe kune dzimwe nyika zvakare vabatwa asi munogona kuwana zvese izvi pa Facebook page yedu ye VOA Shona uye zvese nguva yedu yajikanana kudai ha atichagona kuti tirambe tichitora vamwe vateerera asi nasi tiri kuona kuti kuda kwashe chitenga ari pano anga
achidada kufonerwa. So our time is out today. Sorry, we have to end it here. Thanks very much. This is Kip Stuber in Washington, D.C. Goodbye, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye saying have a very good evening and a great weekend. And please keep checking our pages for information on the coronavirus. Bye-bye.